manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera ndira 18/2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvino izvozvo izvo tinofanira kutanga zvaonekwa. Ezvino kuti tichi tichazvitaura. Sometimes zvinenge zvisina kubuda zvakanaka. It can be too late. Nekuti mutemo wakutenzwa watovapo. Saka tiri kumbira kuti mutemo uyu umbomira kuiswa. Titange tagara kutese pasi. Kuti tione kuti mutemo uyu wakanakira papi. Uri kuuya here kuzoaddressa problem iripo. Saka haisi nyaya yangomhanyira kutaisa mutemo. But inyaya kuona kuti tisati taisa mutemo. Mutemo wataisa uyu uri kukwanisa here kubvisa matambudziko anga achisangana nevanhu pakufamba.
Vatyairi vedzimotokari dzinotakura veruzhinji pamwe nezvinhu zvinopfuura nepamuganhu wenyika vochema chema nemutemo mutswa wakadzikwa neZimbabwe
Revenue. Ana chiremba vakawanda zvakanyanyisisa. Vamwe vacho vari kutobuda, vamwe ndo vachiri kuda kubuda. Kune madzemu chibubu vamwe madzemu anonzi maplad anofanira kunyorwa kuti vanhu vabude munyika. Sekuziva kwedu magemu echirungu ari kuzara zvisingaiti vanhu ari kumanyora uyezve anonzi maplab anonyorwa kaviri pagore riri kufanha kunyorwa muna juni gore rinori rakatozara zvibhodho chete vanhu vanyore magemu zvavaiti abude munyika ndiri kutoshaiti.
Vana chiremba vakawanda vonyoresa basa kunze kwenyika sezvo vasiri kuwirirana panyaya dzemihoro nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatyairi vemotokari dzinofamba neveruzhinji vachienda kunze kwenyika vanoti mutemo wakaiswa nebazi reZimbabwe Revenue Authority ZIMRA wekuti vazivise hurumende mazita evanhu nezvinhu zvavanenge vakatakura maawa matatu vasati vasvika pamuganhu wenyika zvakaitwa zvechimbi chimbi pasina kutaurirana nevanhu vanobatwa nemutemo uyu. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Izvi zvinotevera chiziviso chakaitwa neZimra ichiti iri kutora danho iri senzira yekugadzirisa dambudziko rekunonoka kubatsira vanhu vanenge vachida kupinda munyika. ZIMRA inoti munhu anotadza kutevedza mutemo uyu anobhadhariswa faindi. Mutungamiriri weZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Maguraminga vanoti pabepa mutemo uyu unoratidza kuva wakanaka asi nguva zhinji mitemo iyi haitevedzwi nehurumende. Vamaguraminga vanotiwo zvakakosha kuti dai vedzimotikari dzinotakura veruzhinji vachipiwa mukana wokuisawo pfungwa dzavo panenge pachiiswa mitemo mitsva inovabata.
Tichiutarisa pabepa mutemo uyu mutemo unoratidza kuti unenge uchiuya kuzoshanda, but kushanda kwaunoita maitirwa zvinozoitwa akasiyana nemanyorerwa unenge wakaitwa, nekuti zvinozoitika paground hazvisirizvo zvinozobuda semanyorerwa zvakaitwa pabepa. Tinenge tichitarisa kuti mutemo uyu usati watombovapo madrivers akaona mukana here, nekuti madriver ndo anenge aine marori, madrivers ndo anenge aine mabhazi acho anenge achikurosa nevanhu, ndo anenge vakatakura zvinhu izvozvo nemakombi. Saka kana vachinge vasina kuisa pfungwa dzave ipapo, chinhu chinei chakangotangira kune vamwe kana kumaauthorities achikwanise kunza solution yakakwana.
Vamaguraminga vanoti zvinganetsa pamutemo uyu inyaya yekuti vachikairi vanenge voda kuti vashandise mushina inoratidza zvinenge zviri mumabhege vafambi sezvo vachikwanisa kunyeberwa zvinenge zvakatakurwa nemunhu.
Zvose driver ane mushini here unotarisa zvinhu zviri mubhege kana mushini unokwanisa kuziva zvinhu zvakatakurwa. Zvino izvozvo izvo zvinofanira kutanga zvaonekwa. Ezvino kuti tichi tichazvitaura. Sometimes zvinenge zvisina kumira zvakanaka, it can be too late, yekuti mutemo wakutonzwa wato wapo. Saka tiri kumbira kuti mutemo uyu umbomira kuiswa, titange tagara tese pasi kuti tione kuti mutemo uyu wakanakira papi, uri kuuya here kuzoadresa problem iripo. Saka haisi nyaya yangomhanyira kuti aisa mutemo, but inyaya yekuona kuti tisati aisa mutemo, mutemo wataisa uyu uri kukwanisa here kubvisa matambudziko anga achisangana nevanhu pakufamba.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanyasha muchitya vanoti kuti mutemo uyu ushande zvakanaka panoda kunyatsotsanangurwa nzira dzekuti mazita evanhu nezvakatakurwa izvi zvinosvitswa sei kuSimra.
Kuti unyatsova uripo zvinoda kuona kuti system yekuti vanhu vacho maoperators emabhazi vanofamba nemacross border varatidzwa here echannel kana kuti nzira yacho yavachasvitsa the list yemanifesto yavo kuzimura yacho, and then zvichionekwa futi kuti ichasvikawo nenguva here. Zvakuda kuti kana vati inosendwa nemaemail zvauda kuonekwa kuti maemail acho ari kushanda here uye akamira sei.
Asi imwe unyanzvi inoongorora zveupfumi vamasimba kuchera vanoti havaoni mutemo uyu uchibudirira nekuti Zimra isati yava nemishina yechizvino zvino inoita kuti zvairi kuda zvive nyore.
Izano rakanaka asi handione richibudirira kurerutsa mitoro yemitero pari zvino. Takatarisa kuti Zimra computerization yavo kana kuti zvavanoshandisa zvine chekuita neumhizha neumhetura zvichiri zvakasaririra zvakanyanya, zvinozokonzera kuti dzimwe nguva information iyoyo isasvike kwavari. Takatarisawo futi kuti mumigwagwa dambudziko ramasaisai, dambudziko guru rekutotiwo kuenda kuri kuitawo magetsi nezvimwe zvakadaro zvinokonzera kuti izvi zviri kudiwa neZimra zvisanyatsa kukwanisa kuitika, nekuti dzimwe nguva vanotumira vanenge vatumira asi nekuti kunenge kusina magetsi kuZimra zvinhu zvinenge zvisinganyatsoshanda zvakanaka.
Urongwa hweZimra huri kuitwa zvichitevera mari yavakapiwa nebhanga reAfrican Development Bank kuitira kuti ivandudze mashandiro ayo kuburikidza nekutenga mishina yechizvino zvino inoita kuti Zimra ikurumidze kuwana mari yemitero inobhadharwa nevanhu nemakambani vanenge vachipinda nezvinhu kubva kune dzimwe nyika. Bhanga reAfrican Development Bank rakapa Zimra mamiriyo masere emadhora ekuAmerica kuitira kuti bazi ririsimbaradze mashandiro aro pakubhadharwa kwemitero. Gurukota rezvemari vamutuli Ncube vakati mari ichabatsira kusimbaradza Zimra panyaya dzekutambira mitero pamwe nekurerutsira veruzhinji nemakambani kubhadhara mitero. Vachitaurawo pakasainirwanwa chibvumirano chekubatsira Zimra nemamwe mapazi ehurumende, Commissioner General weZimra Amai Faith Mazani vakati mari yavakaona ichavabatsira zvikuru pakuvandudza mishina yavo nemabasa avo pakubhadharisa mitero yakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti hurumende inofanirwa kuona kuti yagadzirisa zvichemo zvavana chiremba, sezvavana chiremba vakawanda vava kubuda munyika vachinotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika. Studio 7 yaedza kubata gurukota rezveutano vaObudhaya Moyo kuti tinzwe matanho ari kutorwa nehurumende panyaya iyi, asi nharembozha yavo yanga yachinetsa kubata. Asi tabata mubati wehomwe musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tapiwa Mungofa, kuti tinzwe zviri kuitika.
Muzvipatara sezvakanga tichimbotaura nguva yapfuura, pana zvachinja muzvipatara. Zvipatara zvedu zviri kuramba zvichishanda mutano nemergency mode, kureva kuti pari kungoonekwa vanhu vatimba kufa chete. Zviri kuonzerwa nekuti muzvipatara hamusi kufa zvishandisa mishina Yeze matiremba akati wandei hapo pabasa kitarisa kunyanya matiremba makuru neana consultants asi kwanza kunge yacho pabasa ninyaya yekuti ministry ye vari kutadza kuita kuti muchipatara munge muine zvinhu zvakakwana.
Pane chirongwa chakanga chichida kutangwa neHigher Life Foundation yanga yakanangana nekubatsira vana chiremba. Nyaya iyi yapapi?
Chirongwa cheHigher Life chakatotangwa zvisine hazvo machiremba ese haana kukwanisa kunge apinda pachirongwa, nekuti chirongwa ichi pachakauya hachina kunyatso panguva yakakwana kuti machiremba ese anga achikwanisa kuendesa mabepa kuti ese akwanise achibatsirika. Asi chirongwa ichi chakatotanga chiri kutobatsira vanhu ithink about 300 vana chiremba vari kutobatsirira pachirongwa ichi, asi vazhinji vacho vakasara vasiri kukwanisa kubatsirika.
Izvi zvinoreva here Dr. Mungofa kuti izvo kune vamwe vana chiremba vasati vadzokera kubasa nepamusana pekuti izvo havana kunge vakwanisa kupinda muchirongwa cheHigher Life Foundation?
Kuti ringava here iro dambudziko riripo hatingati machiremba ari kuregera kuuya kubasa nekuti havana kukwanisa kupinda pachirongwa. Hatina chiremba mazhinji avasi kukwanisa kuuya kubasa nenyaya yekuti hurumende haisibhadhara mari inokwana kuti vaende kubasa kwacho. Chirongwa cheHigher Life chakangouya kuti chizobatsiridza hurumende pakuwedzeredza mari yemachiremba, asi hachina kuuya kuti chizotora nzvimbo yemari inofanira kubhadharwa hurumende kuna chiremba. Saka machiremba akawanda hasikwanisa kuuya kubasa nenyaya yekuti mari yavari kuwana kuhurumende haichakwani, yava mari yakada kuenzana ne100 US dollars. Panova ndipo pane mari yesalari, mari yemaallowance anoshandwa overtime, mari yehouse, mari yetransport nezvimwe zvakangodaridar.
Muri kuti imi kuna nachiremba vakufunga zvekubuda munyika vachinoshandira kunze kwenyika, pane huwandu hwakakura zvakadii hwavana chiremba vatosimbuka vachienda kunze kwenyika?
Ndikakupai nhamba yehuwandu hwaondinganyepa, asi sekuona kwatiri kuzviita ana chiremba vakawanda zvakanyanyisisa. Vamwe vacho vari kutobuda, vamwe ndo vachiri kuda kubuda. Kune maegions chirungu nevamwe maegions anonzi maplabs anofanira kunyorwa kuti vanhu vabude munyika. Sekuziva kwedu maegions echirungu ari kuzara zvisingaiti, vanhu ari kumanyora. Uyezve anonzi maplabs anonyorwa kaviri pagore, riri kufanira kunyorwa muna June gore rino rakatozara. Zvibo zvekuti vanhu vanyore maegems yavo kuti abude munyika iri kutoshaiwa. Saka izvi zvoga zvinotoratidza kuti vanhu vakawanda vari kutobuda munyika ende vanhu vakawanda vari kuda kubuda munyika.
Avo vanga vari mubati wehome musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tapiwa Mungofa vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mapurisa ekuPlumtree anoti akasunga varume vatanhatu avo vanga vachiita mabasa akaipa pamuganhu weZimbabwe neBotswana. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Matsotsi akasungwa aya anonzi aipfuisa zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvaitorerwa nechisimba mari, mafoni, zvekudya pamwe nokubatwa chibharo munzvimbo dzazvinopinda nadzo zvisiri pamutemo muBotswana. Mukuru wemapurisa ePlumtree Police Station amai Sylvia Mangena vabvuma kuti matsotsi aya akasungwa nemusvechi namangwanani. Varume ava vanonzi vachamiswa pamberi pedare rePlumtree Magistrate Court nemusi wemuvhuro, apo vachatarisana nemhosva dzinosanganisira kubata chibharo nekuba. Muzvare Agnes Risero avo vanobva kwaMutare vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwechikwata ichi kuchaita kuti vana veZimbabwe vasina magwaro vasununguke mukufamba.
Vanhu vanowanzoshungurudzwa vari kushungurudzwa like nekutorerwa zvinhu. Kutanga madzimai varonyashungurudzwa nekubatwa chibharo, nekutorerwa pamwe tumari twavanenge vainatwo, vamwe twavanenge vashanda. Ndo mashungurudzirwa vari kuitwa, vamwe vari kubva vasiya vaurayiwa futi.
Muzvare Rusero vaenderera mberi vachiti shwiro yavo kuona vasungwa vachitongwa wobva vapiwa mutongo wopenyu wavo wose mujeri nekuti kushungurudzwa kwavanoita vanhu kunonzvisa tsitsi.
Pamwe anobata munhu vari kana 5. Unenge watoraya munhu because mune achararama sei. Emotionally, physically, even socially, zvinenge zvatomuaffecta, zvine zvatodemage kana life yake. Saka if you want ivavo, they should be, vanofanirwa kupiwa justice, life in jail kana kuto sentence to death.
Nokuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika uye kushaya magwaro ekufambisa zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kupinda muBotswana nemuSouth Africa zvisiri pamutemo, izvo zvinozoita kuti zvisangane nematsotsi akaita sevarume vakasungwa muBotswana nemusuwe China. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Chingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Charity Agnes vanogara ivo muguta reDallas muTexas imo muno muAmerica umo vari kuita mabasa emaoko vachienda zvakare kubasa. Tinokuchingamidzai nemufaro mukatitsananguriro kuti mabasa api amuri kuita semuzvina bhizimisi.
Kampani yangu inonzi Immediate Transport. Tinoita ndezvekuti tinoendesa vanhu, usually vanhu vechikuru vasagone kufamba vega kana kuti vari mumahwiri vanonida assistance, tinovatora tinoendesa kumamedical appointments, kumadoctor, kwadentist, kusurgery, anything chinenge chiri medical. Tinoshanda nemainsurance company, then tinoshanda nemabrokers, but tinogona kuita futi zvekuti munhu anogona kungofona inonzi private pay, anogona kungofona kuti nditakurirewo amai vangu kuvaendesa kwakati obaba vangu. Saka ndobasa redu iroro tinoita inonzi medical transportation. Ameno kana muchizviva ino Uber, isusu tiri medical vision yeUber.
Makafunga sei kutanga basa iri uyezve muri kuriita muri kupi?
Kutanga basa iri zvakaita ndotipa ndakatanga kusvika muTexas ndakangosanganawo nemunhu aizviita. Saka mukushanda kwandaiita ndaingosevhawo mari ndichitimbudza kuzoitawo business iri, ndokuziva kwandakaita. Saka ndaingobvunzawo mubvunzo, zvinofamba sei, zvinoregistwa sei, but zvakanditorera I think 3 years kuti ndizotanga kufunga patime yandakazviziva kusvika iye zvinoizvi. Ndinoita ndiri kuDallas, kustate inonzi Texas. Ndinokavha madiscodes ari muDallas, ndinokwanisa kutakura anyone within that region inonzi Dallas.
Semudzimai zviri nyore here kuti muwanikwe muchiremekedzwa pamabasa amuri kuita aya?
Hazvisi nyore, and it is a boys club. Kana vanhu vachikwanisa kunzwisisa what that means, kuti I think since ndakatanga business iri muna 2018 January, ndakangosangana nemunhu one wechikadzi anoriita out of maybe tongoti 25 kana kuti maowners. Ndakangosangana nemunhu wechikadzi one. Vanhu vacho vanotoita kakusatemba vanhu vechikadzi kuti unogozoita kurana sei transport company iwewe uri munhu wechikadzi. Saka hazvisi nyore, asi it's doable.
Mashoko api amungapewo vamwe vechidiki madzimai nevamwewo madzimai vakateerera pari zvino pane nyaya iyo yekutanga mabhizimisi?
Chandingangotaurede chekuti like any other business, munhu unonidza kuva une mari yako capital, then unotofanira kunyatsoita research dzako kuti unyatsoziva kuti zvinofamba sei, zvinodii. Because ininiwo mukuudzwa kwandaizoita pane zvaisirirwa zvandambotaura nekuti ndakambosangana nemunhu aiitawo basa vaicho ndakatozoziya ndamukati kuti zvinofamba sei. Saka ndiri ndichingokurudzira kuti anenge afungawo kuda kuita business rake, do a lot of research, and then woitawo make sure kuti wachengetedza kamari kako paside kukavha zvimwezvo zvaunenge usingafungidziri kuti uchazosangana nazvo mubusiness.
Zvingade mari yakawanda sei kuti munhu atange mabhizinesi seamuri kutaura aya?
Chinoitisa manje ndezvekuti mubhizinesi randiri kuita inini, unenge uchishandisa anonzi mawheelchair kana kuti handicap van, anodhura manje iwayo. I think unogona kuwana one kubva pa 8,000 kuenda pa 15,000, because inenge itori equipped kuti ipinde ma wheelchair kana mairi mukati kuti mutakure vanhu. Saka iri rine a bit of a higher cost compared kune mamwe ma business andinoziva. Maybe munhu akaita 10,000 at least for this type of business.
Manga makaita mabasa ehukoti here kana kuti makangofunga kuti aiwa regai ndipinde mubasa iri muchibva mangopinda?
Aiwa kana ndaisatomboziva kana zvemedical zvacho. Kwangove kuti semunhu akabva kuZimbabwe munongoziva unenge une entrepreneurial spirit yai kuti handingodi zvongoti taramba ndichishandira vanhu. Saka nekuti ndakakurawo futi from a very entrepreneurial. Saka dzaingori at the back of my mind kuti ita basa remaoko, do something for yourself. Asi ndandisina hangu any prior background or experience in the medical industry.
Vanenge vachida kuziva nezvamuri kuita vanokuona ipapi?
Parizvino, because isusu business redu tichiri muprocess yekuita website, but nekuti tinoshanda nema insurance company yanga isiri zvayo requirements, but tinowanika maoffice edu ari kunonzi muGarland kuTexas. Even pa WhatsApp munhu anokwanisa kutaura. Saka WhatsApp number yangu i +1 817 673 6830. +1 817 673 6830.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Charity Agnes kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tochipinda muchirongwa chinotarisa zvinosangana zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rekusangana nemumwe wevarapi vechivanhu vanoshanda vari muguta reHarare, sekuru Joshua Chigwida, vanozivikanwa nezita rekuti sekuru Nehanda. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, sekuru Nehanda.
Tinotenda.
Vakawanda vanoda kutanga vaziva kuti sekuru Nehanda. Kunzi sekuru Nehanda izita rakabva kupi nekuti vanhu vanonyanyoziva mbuya Nehanda?
Sekuru Nehanda izita rakabva kuchivanhu, harina kubva kuti kuna mbuya Nehanda. Mbuya Nehanda munhu wechivanhu, ndovatinoteedzera mumashure mavo tese yesu pakurarama. Tinoteera mumashure mambuya Nehanda. Zvese zvikumashure ndozvatinoteera pachivanhu. Hatingoteera zviripo mazuva ano, asi tinoteera zvakabva kumashure. Ndosaka tichishandisa mazita ekudhara iwayo.
Saka imi makawana sei zita rekuti sekuru Nehanda?
Zita rekuti sekuru Nehanda ndakariwana nenyaya yekuti ndozita rakabva muchivanhu chedu. Kwatinoziva kuti ndokwatakabva kuna nambuya Nehanda, ndokwatakabva. Saka kunyange ndikaita murume ndichirishandisa izita rechivanhu iroro.
Touye mubasa renyu ramunoita sekuru Nehanda. Ndinonzwa kuti munoita basa rekubatsira vanhu kuburikidza nekurapa. Mungatijekesera here mashandiro amunoita?
Tinojekesa mashandiro atinoita kuti isusu tinobatsira vanhu pachivanhu, hatibatsire vanhu pachirungu. Asi pachivanhu zvemishonga yechivanhu ndoyatinobatsira nayo. Ende tichiita zvechivanhu, munhu akauya kwandiri achida kusanganisa chivanhu nechirungu hatiwirirani. Toda kubatsiranaka nechivanhu, kana kuzodawo zvimwe zvaunozoda tosazoenda pamberi. Asi chivanhu pamberi ndochandiwanzoita nezvacho.
Munei muchibatsira vanhu munyaya dzakaita sedzipi kunyanya?
Isusu tinobatsira munhu nedambudziko rake raanenge auya achitaura. Asi pane mamwe matambudziko ekutika, tinotiwa zvawakuda izvikaizvi zvaakudawo pamwe kune vemachechi hatizikwanise. Asi kana dziri nyaya dzechivanhu mumatambudziko, tinobatsirana. Dziri nyaya dzechivanhu, dzingave kurwara nepfungwa, ringave gomarara. Ndingangove zvinowanika pachivanhu, munoziva pachivanhu kana uri munhu wechivanhu panowanika zvakawanda. Zvinoitika pachivanhu zvakangofanira nezvinoitika kumagetsi kuya kuya, zvakangofanana nekuchivanhu. Kana wabatwa nechivanhu ka unoita kunge wagwinwa nemagetsi. Saka tinobatsira futi zvese izvo.
Sekuru Nehanda, tingati imi munee muchinzi muri ng'anga here kana kuti muri svikiro?
Ya, zvatinoita isusu pamishonga yatinobata yechivanhu, handiti kunzwa here muzukuru Jonga?
Ndokunzwai sekuru.
Pamishonga yatinobata yechivanhu isusu tinobatsira munhu anosvikirwa ka. Anosvikirwa wacho kuti abude mudzimu, tinomubatsira kuti mudzimu uri paari ubude. Kana aine chivanhu chiri paari, tinomubatsira kuti chivanhu chibude pachena.
Saka imi munee muchizonzi chii? Munee muri svikiro here?
Ndingati hangu kuti svikiro isacho, nekuti tinoita zvese. Kana wakuda zvokuti iwo pabude mudzimu, tinoita kuti tikubatsire nemudzimu, hatikubatsire nemishonga. Mudzimu ndo unozobuda wokuudza zvauri kuda iwe. Mudzimu waunenge wakumbira kuti ukubatsire.
kuyawo nyaya dzimwe dzinonyanyotariswa newakawanda dzekuti vanenge vachiita zvekurapa izvozvi muchivanhu vazhinji vanobva vaisa pfungwa dzekuti vanhu ivo vanogona kunge vachishandiswa zvakare kana mukukanganisa kana kurwadzisa vamwe kana kuroya vamwe kana kuisa zvipotswa nezvimwe zvakadaro. Mungajekesa ipapo?
Apo wataura zvinhu zvinonyanyonetsa vanhu kuti vafave kuchivanhu kazhinji kacho. Vazobva kuchivanhu voenda kuchechi, chivanhu chozovanetsa kuti kuchechi kwokuodzoka kuchivanhu. Wabvunza dama chairo chairo, ndotenda nedama iroro mutsopoto. Kana munhu ari munhu wechivanhu zviri paari ega achisvika pachivanhu zvobva zvatobuda zvega kuti munhu ada chakati chakati chakati, zviri zvinhu zvechivanhu. Asi akauya akasanganisa muchivanhu hazviite kusanganisa.
Sekuru nehanda inhengo yezinata here kana mamwe masangano anomirira varapi vechivanhu?
Sekuru nehanda inhengo yemasangano anomirira, nekuti isu tinoshandira muno muCBB pakati pedhorobha. Saka hatikwanisi kuti tiite zinata chete kana tiri masangano ese anoita zvezinata inenge tiri pasi pawo.
Kanzuri inokubvumidza here kushandira muguta muchiita chivanhu ichocho?
Magwaro tinenge tiinawo nenyaya yekuti kanzuru haitibvumire, asi zvinoitika ndezvekuti kanzuro vanhu vanozivawo kuti mishonga yechivanhu inovabatsira ivowo tevanhu. Nedzimwe nguva vanombotimhanyisawo, nedzimwe nguva votiregerera nekuti vetichiita zvechivanhu.
Tombodzoka muupenyu hwenyu sekuru nehanda, zvekubatsira vanhu nekurapa izvi makazvitanga riini uye muine makore mangani?
Zvekubatsira vanhu nekurapa ndingangoti handa kuzvitanga, zvinhu zvekusiyirwa. Ukasiyirwa imba yakavakwa kudhara unongogara woga watoo mumba imomo. Ndingangoti handingataure kuti riini nekuti vakandisiyira ndibaba vakazoshaya zvavo nanasekuru nevamwe vemudzinza. Asi pane vamwe varipo vatiri kubata navo vachiripo vakuita basa iro, nekuti zvinhu zvekusiyirwawo nevabereki. Zvekuti unongokura uri pabasa uchinziita chakati takauchiona kudzimara wazonzi aiwa hauna rimwe basa rauchaita wakuchiita zvechivanhu.
Aiwa, tinotenda zvikuru sekuru nehanda nekuwana nguva yekutaura nesu. Onekai zvenyu vateereri.
Tinotenda nemiwo vateereri, tinotenda nekuteererawo chirongwa chandationa Jonga. Ndikutendawo nevemuzukuru nevamwe vese veStudio 7 tikutendai.
Manga makateerera kuna vaJoshua Chigwida vanozivikanwa nezita rekuti sekuru nehanda muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinokurukura zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Mutevedzeri wemutungamiri weMDC inotungamirwa naMuzvare Tokozane Kube vaObert Gutu vasiya basa. Kuti tinzwe zvaitika muchidimbu vaGutu, chicha pakuti musiye basa.
Sokunyora kwandaita rei muchirungu ndanyora ndichiti ma personal and private reasons. Saka ndakupinza mushona ndikangoti mareasons acho ndekuti nde anonangana neupenyu hwangu. Hapana zvakawanda zvandingataura kusiya kungoti ndinoshaya mazwi chaiwo anonatsokudedemura zvandanyora nechiyungu kuti private and personal. Aa kuzvitsinira kuti ndo zvikonzero zvacho zvinonyatsobuda zvakanaka zvakadzeka zviri mururimi rwechirungu.
Aiwa, tinozviziva. Mazivisa bato renyu here vaGutu?
Hongu, ndazivisa bato rangu. Vose vanofanira kuti vaziva vaziva.
Veruzhinji vangada kuzivawo kuti zvamasiya basa iri vaGutu muchange muchiite mune ramangwana renyu.
Rei, patikaranga tinoti zvine munyu ndo zvinei. Ndagara ndiri gweta kaini, ndinoshanda basa rougweta. Ndakatanga basa rekubva ndiri kudoko chaizvo, ndine makore 23 kusvikana nhasi. Saka zvokuva zvakuita zvakawanda hazvakawanda. Ndinongoti zvine munyu ndo zvinei. Ngationei kufamba kwenguva kuti kana pane zvimwe zvitsva zvinenge zvichizoitika zvinenge zvichiitika. Asi pari zvino ndinoti ko zvine munyu ndo zvinei.
Aiwa, tinotenda vaGutu. Nguva ndo inenge yaita shanje nayo hurukuro yataita navaGutu tabva tasvika kumagumo echirongwa chenyu. Anokuonekai manherano uri musi wemugovera. Ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga achikupai nhau dzendebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 18 kuZivandlela 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ikomiti ebona ngobudlelwano lamanye amazwe kumanyano wamabandla aphikisayo ePoland International Re-Engagement Committee ihlangene nomphathi intambo kahulumende uMnumzana Sifosiso Moyo izolo eHarare, lapho abacubungule khona indlela zokuthi eleZimbabwe libe lobudlelwano obuhle lamanye amazwe. Ibandla le-MDC lithi lisahlolisisa amahofisi alo kulandela ukungenelwa ngamapholisa abehlome ngemibhobho izolo, isithi adinga izikhali ezilakho kusetshenziswa yileli bandla ukudala udlakela elizweni. Asebeluphele labo baphaka sebephatheka emkhosini wokugola amacimbi emapulazini aseGwanda, besithi bakwenza lokho ngoba befuna ukubhadalela abazukulu indleko zesikolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa wona lo umsakazo. Ibandla le-MDC lithi lisahlolisisa amahofisi alo kulandela ukungenelwa ngamapholisa abehlome ngemibhobho izolo, esithi adinga izikhali ezifana lembemba ezilakho kusetshenziswa yileli bandla ukudala udlakela elizweni, kodwa abikwa engatholanga lutho. Amapholisa la abikwa abele ncwadi ewavumela ukugoduza amahofisi e-MDC, i-search warrant. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokwesaba okukhulu elizweni okudalwe ngabaziwa ngokuthi ngamashurugwe abahlasela abayimba igolide bebathathela impahla zabo. Umgcini sihlalo we-MDC uNkosazana Thabita Khumalo usichasisela lolu daba kanye lamalungiselelo okwethulwa kombiko oqhakathekileyo waleli bandla ngolwesibili.
Okukhona ukuthi thina icala kasilalo, njalo asilasizathu sokuthi sidinge ukuthi bafunane. Esimele sikwenze njengekhokela ngobaba uChamisa yikuthi sikhangele emahofisini ethu ukuthi laba abantu bathe bengena kabachiyanga behlanyele into zabo abazabuya sebezezilanda kusasa besibe sidithi. Ngoba sebekuzama lapha yikuthi batshintshe umbono nemicabango yabantwana baseZimbabwe ngodubo lolwethu lubonayo ukuthi abantuizizana ukuthi senzeni, bona sebefuna ukujikela inyoka ngapha ngakithi kukhanya ngazani thina ethu sibabi ngokuthi bona sebehlulekile.
Kathesi lokho elingezwa emapholiseni, njalo kuyini elizakwenza njengebandla ngalolu daba?
Thina kayisithi esibiza amapholisa, amapholisa yiwo abuye kithi besithi bayeswa kuthiwa silamabhemba la asetshenziswa ngamashurugwe okungamanga. So thina bevele besizizwile, so besikuvele sibamelile, bona yibo abadinga thina, thina sidingi bona, thina sidinga inhlalakahle kaZulu. Ngoba thina esikubonile yikuthi baphumelele ngezizandla, akulanda ukuthi abantu pholileyo.
Ye, kodwa isisusa sendaba singaphi?
Isisusa sendaba ngesokuthi bona thina sikhuluma ngodubo esilibona kuleli lizwe, kabafuni ukuthi indaba zokuthi akulamagetsi, akulamanzi, akulamali, akulamisebenzi sokuyinzila, basafuna ukuthi kukhulume ngakho. Senza ngazani zonke into zi-right, so sihlela ukumela ilungelo likaZulu.
Selingaphi ngamalungiselelo okuthi umkhokheli wenu ayithule umbiko oqakathekileyo webandla ngolwesibili?
Hayi, amalungiselelo sibinasekhatshana, sesimelile nje ulesibili ukuthi ubaba upresident uChamisa azise uZulu abe kumumeki.
Alesabela ukuthi mhlawumbe ungavinjwa njengeminye imihlangano.
Hayi, lokhu phela kuzeleku ayisento asonto esingazibuza ngayo. Azazama ukuvimba. Kungenzakala ukuthi acine nje engafanele sanga ukuthi aqhume nabantwana baseZimbabwe. Kodwa kukhona ukuthi azisoze sakhe umuzi ngenduku. Izani seyasebenzisa induku kangelani ukuthi lizwe lingaphi. Thina njengebandla le-MDC asisebenzisi induku. Sisebenzisa umlomo ukuthi lingaphi lizwe laseZimbabwe.
Ngemva kokwethulwa kombiko lowo kukhona yini okuzantshintsha? Ngoba iningi lithi ibandla le-MDC lalo akukho okuningi elikwenzayo ukuthi liguqule isimo eselizwe.
Nxa besithi akukho okuningi esikwenzayo, mina kuyangidida khonokho ngoba indaba ekhona ngeyokuthi yonke into lapho ngamalungelo ethu khona esesizame ukuthi siyenze izame ilokhu isalisa. So nxa kunabanye abathi bona banombono ongcono kunalowo siwubonayo, sikhuluma kunje nje abanye abalandeli basemajeli, sikhuluma kunje nje abanye abalandeli bezizonda zodwa, iningi labo phandle lapha sebesesaba ukuthi bazaganyela ngamabhimba. So nxa laba abathi khona thina sesiphelele, bona bangaphelela abake basincika indlebe ukuthi banambuno bani abancedisa abantwana baseZimbabwe. Ngoba impi ekuleli lizwe aso impi ye-MDC yodwa. Thina njenge-MDC yithi esivumileyo ukuthi sihambe phambili, njalo naba esibachiye emva esilandela into yethu sonke. Abantwana bangasezindlini apha ngenzindlala, njengoba kuvele kuyesabisa ukuthi asidli nxa sezyathaba ukuthi nango abantu bethu ukuthi kulala sibakhanye sosokusezandleni zethu sonke. Thina njengebandla le-MDC sibone ukuthi sihambe phambili. Into esiyaqala ukuthi singabuthayo kathina, kodwa kumele sinekeshi yokuthi emva ngasikhanyeleni sisonke njengezigalwane sivele into yabantwana bethu yakusasa.
Lo nkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla le-MDC, asenelisanga ke ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Ikomiti ebona ngobudlelwano lamanye amazwe kumanyane wamabandla aphikisayo oyePoland, e-International Re-Engagement Committee, ihlangene lomphathintambo kahulumende umnumzana Sibusiso Moyo izolo eHarare, lapho kucutshongelwe ukuthi eleZimbabwe lingangena njani kumanyano we-Family of Nations njengamanye amazwe, ngoba izijeziso zenotho zikuvimbele lokho. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Phokeni ukugcizelele lokhu lomhlangano kumsakazo we-Studio 7. Uthi unkosazana Khuphe uthi sebezasebenzelana ndawonye lomnumzana Moyo kulolu daba. Umnumzana Moyo laye ugcizelele wathi kuqakathekile ukusebenzelana ndawonye le-Poland ukuthuthukisa ilizwe. Lanxa iningi lezifuyo lacuba ezigabeni eziningi zeMandebeleni, ikakhulu eMathebeleland South, abanye bathi ezinye izifuyo seziqina ngenxa yezulu elikelana okwensukwana ezedluleyo. Ukuzwa okuningi ngalolu daba, sixoxa lomnumzana Ernest Malandu, isakhamuzi semzimunye khonale eGwanda North, ongomunye osezama ukulima ngalezi nkomo. Umnumzana Ncube uthi indlala ibhahile kulesi sigaba, njalo ungomunye wasebegugile abathola usizo lokudla kunhlanganiso ezizimeleyo lanxa kungeneli.
Sikhuluma nje kathesi, mina ngisenisiminga sikhuluma nje ngibophile nje ngiyakhulula ngoba okuzinkomo sokungani kuqinaqinile. Kodwa-ke abantu labo bayazama, abanye abakhwanisayo abangalalutho ke vele bazange bayezini kulo hlelo lolukhona ukuthiwa i-trenti iyancedisa. Mina ngingaluboni lapha kulesisigaba, angazi ukuthi incedisa njani, ngincedisa abanjani. Simasize abantu bayazama, kodwa-ke abanye basebenzisa khona ukuthiwa ungigasopho lo.
Kodwa umumbu sungunjani, ukhona yini?
Hhayi, umumbu awukho emasimini, kuyakhona kumila.
Lithe inkomo seziqinaqinile, izulu lokho elisina?
Ngabithi ngapha liyaqalinga, liyana kwezindawo lingani. but yabe ngikhona kathi ngisekhulanisa umfula lokuthi umuntu ngaphana ngale kuleshaka phakathi phakathi khonapho nje kuye yakusiza kwemali ngamani ayedelile kathi nje kula mayezi kuphela kulazo. So ngabe ngithi ukuthi izinto engakutsho ukuthi iyalimika nxa ule mpahla zokulima ukuhlanyela kungabumika nxa uhlanyela.
Ye manje ukudla lokhu kuyaphathisa yini kakhulu? Sinanzelela ukuthi vele kuyabe kungekho kunye okokudla.
Nxa uvele isizanti angithi ukudla lokhu khona kuyabe kulakula nje wena ovele ungalaluti. Okwesithebo lokhu vele sakhulume ngakho ngoba vele nxa ungala mafutha vele uzakudla khonokhu kukhona. Sidla khonokhu kukhona akulandaba mbe kula mafutha mbe kula mafutha. Kodwa-ke ukuphathisa kuyaphathisa ngoba vele uyakuvele ungalakho.
Baningi abatholayo ngoba kukhanya lalaba balabantwana abasebenzayo labo balamba. Liyalibone beyibala limizi kumbe kuyathiwa hayi lina liyathola mbijana.
Ngibona abantu bephiwa nje ngendlela yakho ukuthi baphiwe imizi yonke baze bakhiphe ukuthi linye elisebenzayo lingaze lahole. Okwangalezi nsuku sakubona ngaleyo nje. Okutho ukuthi kungenzakali ukuthi kuba khona kweminyanga abanye abantu ababeqayo. Kumbe bephambanise ukubhala kumbe kuphambanisekeni njengokuthi izinto zabe ziphambaniseke.
Lowo ngumnumzana Ernest Malandu, isakhamuzi seMzimunye eGwanda North. Asebeluphele labo sebephatheka emkhosini wokugola amacimbi emapulazini aseGwanda besithi bakwenza lokhu ngoba befuna ukubhadalela abazukulu indleko zesikolo. Lokhu kuza njalo ngesikhathi iningi emaphandleni libhekane lendlala embi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Akubizozwayo emaplazini abalise leTimber Farm ethindeni ngofakazi kane leDeep Four esikhwimini seGwanda lapho abantu abavele endaweni ezijeneyo zelizwe bethe gwaqa ukuzogola amacimbi ukuze baziphilise. Laba bantu bahlezi ematendeni lemshasheni egangeni njalo bathuba sukuniswe ludubo olusemakhaya. Unkosikazi Gladys Ncubo leminyaka yokuzalwa engamajuma esificaminemibili lanhlanu 85 uzokuya emzini wakhe esengezani esize emkhothini omacimbi eTimber Farm. Uthi udubo lokunakekela abazukulu ngemva kokubhujelwa ngabantu abakhe ludale ukuthi asukumele phezulu esizwa ukuthi sekulamacimbi.
Ensengezani ngiyahlupheka ngilabani abantwana abaphela ngizihlalele ngilosisi wamoka 1926 mina ngezalwa 1935 umntana wami wafa wachiya abazukulu esikolo kufuna imali khonapha ngikwanisa ukuhamba ukuyale ngiyadinga bona ababangakwazi ukukhama lami ngibakhamele baza nginika lami imbasela bhadalela abazukulu bami esikolo. Into engisusa kuze ngibuye lapha angilenye iplan engayenza.
Esinye isakhamuzi esivele esengezana unkosikazi Magadalini Dube oleminyaka yokuzalwa ngamathuma esithupha lasificaminemibili 68 ukhala ngokuthathelwa amacimbi ngabanikazi bamapulazi lapho bebathola bewagola.
Lowo mnyaka hhayi ngubi siwile indlala isithwele senzile secina sithi singene emapulazini. Emapulazini basiqotsha basigijimisa asakwazi ukuthi siye ngaphi siphilele ngaphi. So khonapha hlezi nzima lokuthi siya thina sakwazi babe basithathela amacimbi basithathele konke. So ukuthi siqonde singabamba siyakhanya ukuthi ekhaya abazukulu bayadla abantwana bayaphila le mpuku siyathenga. Besicela ukuthi labathengayo basithengele ngentengo ephezulu ukuthi izinto zonke ziyadula.
Eplazini leDeep Four sixhumane lomnumzana Vincent Moyo layo leminyaka yokuzalwa engamathuma esithupha lasificaminemibili. Uma uthi usele mnaka emithathu egola amacimbi kuleli plazi njalo uthi lo nyaka awazange aba maningi ngenxa yokungani kuhle kwezulu.
Abe khona kwasukusithi ukuma kwezulu laphana lasengana ayama kodwa ade vele khona mancane ligeze libuyile izwi likathezi avumbuluka sibili wona kamalanga akhanyayo. Hayi akusikho thina nje ngathi ukuthi ngize ngithole imali yokuthi ngiyethenga impahla ngabe khona laba amacimbi lathi basiphathele impahla lathi sithenga amacimbi.
ngaphandle kwezalukazi labokhulu abanye bakade begola amacimbi bagoqela izisebenzi kahulumende ezibalisa amapholisa lababalisi. Ibhakede elilodwa lamacimbi belithengiswa ngamarandi angamakhulu amahlanu 500 rands khona legangeni. Abanye abagola amacimbi la ngendlela yokuziphilisa bavele eBedbridge, eZishabane kanye laseMberengwa. Ukuvulwa kwezikolo sekutshayining labazali lisehluleka ukubhadalela abafundi indleko zesikolo. Unkosikazi Santa Mabuya owesitezi uthi njengabazali babhekane lo dubo lokubhadala indleko zesikolo.
Silobuzima babantwana njengoba izikolo zivuliwe zinje, asila mali. Ibhuku elilodwa i-counter book liyenza $38 lilodwa. Konapho umntwana ufuneka amabhuku angu-24. Shua ubuzima esikhangelane labo bunzima kakhulu. Konapho ekhaya lokudla kwakhona akukho, angiholi. Konapho ngicabanga ukuthi ungcono bengahambi. Angikwazi ngiqalisele ngaphi siya ngaphi.
Ngaphandle kwenzingeko zesikolo, abafundi babhekane lendlala elakho kudala ukuthi bengaye esikolo. Kodwa amantombazana wona abhekane lodubo oluphindwe kabili, kuthi unkosazana Pamela Ncube owesitezi.
Sikunzima lo nyaka, abantwana bazahlala phansi. I-school fees ziqansile, amabhuku adurile, ama-uniformu ayadura. Sinavele ukuthi lo dubo oluningi, ikakhulu indlala, ami nginje ngikhuluma nginje ngilambile. Wathi uma umntwana uhamba edleni, futhi sikhulumela abantu njengabantu abangamankazana, ama-pads phakathi eli-1 li-$20, bahambe bethina abantwana.
Umqondisi wenhlanganiso yabomama bemaphandleni e-Women's Development Association of Zimbabwe WODAS, unkosikazi Juliet Nkiwani, uthi kulobunzima obukhulu emaphandleni.
Khona ukuthi abantwana bahamba bedleni bethwele mphakobana bakwazi, kulobunzima kakhulu kakhulu kakhulu.
Inhlanganiso ye-World Food Programme ithi abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa babhekane lendlala embi kuleli njalo bafuna ukuncediswa ngokudla kulandela ungani ukuhle kwezulu kumnyaka edlulileyo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Eseselithiya ezandleni zikaChris Gande we-Studio 7 okwesikhatshana.
Lingalithola njani izilukandaba mthwakazi omuhle? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane. Sixoxa ngokungethembeki okuthiwa sekubhakile kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetsheya. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Lami ngiyabo.
Ya, ungasitshela mama ingendaba zenhlanganiso ezithiyeneyo ezibunjwa zisungulwa ngabantu abavela eZimbabwe. Sizwa kungani kuthiwa kulokungathembani? Ungasitshela wena ngokuzwa kwakho ukuthi kuhamba njani?
Hayi, kuthi nxa sisemazweni abantu siyatshintsha, sabe singasathembani. Abantu babengasathembeki.
Kubangelwa yini lokho?
Angazi, ngoba abantu bengafika lapha bajintsha angikwazi ukuthi kuyabe kunjani, ngoba even lokuthengisana lokwenzana kwesinye isikhathi abantu bengafika lapha abantu babengasathembekanga, bajintsha angikwazi ukuthi basebeguquleni.
Ye, akusitshele ngalona lolu daba lokuthengisana. Sizwa kuthiwa bakhona abanye abahamba beyotshela iziphathamandla ukuthi uzibanikala amaphepha.
Ayeya, le into yeke yaduma kudala especially lapho abantu basafika. Ye, babe bantu bathengisana.
Kuyaba kungumona wani wono?
Asazi, abantu abaningi abanye ngathiwa thina khuluma ngamaZimbabweans bebesithi vele ukuthi uhlanganisa amaZimbabweans anye bakuthi ukuthi amaZimbabweans amaZimbabweans asithembani. Yikho zama ukuthi singahlanganisa abantu kumbe abanye abantu bona abangani babe belungile behlangane. Ngoba abanye abantu ukuthembana la maZimbabweans abakukwanisi, ngoba Yebo, safika lapha abantu abaningi befonela iziphathamandla ukuthi lo ngubani simbonile lapha kala maphepha abantu bese bethengisana.
Manje okwemali lokho esikuzwayo ukuthi abanye bayabumba inhlanganiso belenhloso yokuthi batshontshe imali yangikhona, kuyenzakala yini kumbe kucabangelana?
Kuyenzakala. Bathesa ukuthi uthi abantu bethembeke, abantu into lezi ziyenzakala, abantu abaningi abanye bababetshela kweminye kwezinhlangano abantu bakhuluma into engxenye abantu babechayela imali eziningi then umuntu obabe ele mali bese nyamalala.
Sizwa kuthiwa bakhona njalo abanye ababe bethumela imali ekhaya besithi bayakhelwa izindlu, bona bethumnyezelwa imfanekiso yezindlu zabo makhelwane. Usuke wakuzwa kunjalo yini njalo ubhahile na?
Oyi, kulokhu vele into eyenzakalayo sibi, ngoba nyazo abanye babethengele izimota engxenye izihlobo zifike zithengisa izimota. Le into eyenzakalayo ukuthi ungathumeza imali ekhaya abantu bebethatha imfanekiso yabo makhelwane bethi yikho sikwenzayo nilokhu thumela imali. But ngapha abantu babengakwazi eBritain lapho abantu basebenza nzima, ngoba kunjena ngapha kuhlala kuqanda njengathi ngabe sikuNorthern England. Iyawufana ukuthi ukhuthumeza indlu ngoba kuyaqanda, abantu basebenza gadalala. Bethi ngangithi ngincedise ekhaya kumbe ngithi ngizikhuphuze ukuthi mhlana, ngoba kula muntu ofuna ukuthi ehlale kuleli lizwe, ethi kumbe mhlana nxa ngiqeda ngibuyele ekhaya, but ungakwazi ukuthi ngale bakuhlela imali.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga abalaleli, ngithemba liphilile. Lingalalanga ngiyabonga.
Lo-ke bekungunkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane. Ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kuviki ezayo. Lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana. Namhla sixoxa nonkosazana Sokoluhle Ndlovu, umbalisi eyisiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sihlaziya impilo yababalisi besifazana kanye lamantombazana afunda emaphandleni ngesikhathi ababalisi bekhalale umsebenzi.
Abafanele besifazane yibo kakhulu ababhekane lohlupho lolu kakhulu, ngoba sibona ukuthi vela abanisi bangabafazi khonokhu lokuye ukwethisela abantu abangabafazi bayathisela amasinyane besabe njalo, futhi khonokuthi ngabibe bagcina kakhulu izimuli. Kuba nzima kakhulu ukuthi nakonke ukuphila kwabo besemaphandleni khona ngale kumele aphendule ngapha kumbe edorobheni siye emolweni. Imabhasi akhwelile kakhulu, umbalisi ngeke azakwanisa ukuthi ziki ngaziki akhiphe imali edlula i-100 rand ebuyela endlini for amaziki amabili azima ehole. Ngapha kumele athenge ukudla, ngapha kumele ahambise abantwana esikolo. Vele sekunzima kakhulu, kokuqina sokuthi imuli eziningi zazibona sezipindlika ngakhonokho.
Kule nhlanganiso eziyake zinika abantwana laba abangamantombazana impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini, ama-sanitary pads, kumbe zibafundisa ukuthi bazithungela wabo, liyababona yini khonapha ezikolo zemaphandleni?
Babala isikhathi sokubuya kwezikhathi ababuyi, kodwa abantwana labantu abathwele nzima, abanye bacine vele engasabuyi esikolo ngoba vele engavele aziphambaniseka one esesiba nenhloni yokuthetha iviki yonke enjani engasabuyi esikolo sokuphambanisa ekufundeni kwakhe khonokho, ngoba akalazi imfanelo zokusebenza. Inhlanganiso lezana ziyabuya ziphinde zidonethe ka-one bese behamba. Kulabanye abaqalayo nebhokomu wane abalakho okubancedisayo, ngoba khathesi intengo yamaphizi vele isiphezulu kakhulu.
Kodwa inani labantwana abangamantombazana lilungile yini lalo ezikolo kumbe liphansi kwelabafana?
Inani lamankazana lokho lisehla mbijana. Abanye babakuyehlisa yikuthi khonokho ukuthi isimo selizwe asimanga kuhle, basele imali zesikolo, bekune ngokuhlela izinto, abanye abantu abaqine sebeyengeka yokuya kwenza yabona kulala abana bakhorokoza yabama ligamengazi yabakona ibayengele eceleni abantwana sisiyakwenza nabo sesenasibisese engaqedi nasesikolo.
Bakhona abanika abantwana ukudla kumbe babuya nje belambile esikolo?
Ukunika kokudla kusakhona ikakhulu ezikoleni zeprimary. Ngawukhangela ezikoleni zesecondary akula. Kwakuwukuthi emekhaya ke bekungela kudla umntwana nalana uzabuye elambile, tshoni elambile abuyele futhi ekhaya kunjalo nje. Abanye kungeke kudliwa ekhaya kanye ngelanga ntambama. Ekuseni evuke njalo ehambe i-distance ende zezofinyelela esikolo evele engadlanga zokufunda kwecoba ngasaphumekile.
Manje kuyathembisa yini ukuthi uhulumende engalalela izikhalazo zenu njengababalisi alengezelele iholo?
Ngokubongizeba ngoba umkhokheli we-finance umthule ekhulumile ukuthi khathesi uhulumende akalamali yokuthi abhadale ama-civil servants. So lathi asikwazi simelele sikhangele nje ukuthi kuzahamba njani ngoba kodwa ithemba seliphansi ukuthi bengasilungisela.
Manje libona kuphetha ngani khonokho kuswelakala kwemali yababalisi lezomnotho welizwe eziphathise abantu nzima?
Kuyathuma sokusiba nzima ngoba phese sibona ukuthi kwezinye izikolo ezikolo kakhulu ezisemadorobheni abazalibo asebebhadala ini amatisha ukuthi bafundise abantwana kuma-extra lessons kodwa nasesikhala laba basebemaphandleni abala abazali abangakwenelisiyo khonokho bazakwenza njani. Siyabona ukuthi i-education izayehla phansi kakhulu ngoba abantu ngabanye basezele kukwani abala abazali bazobe kwanisa ukubhadala imali lezo zama-extra lessons ezibhadala ngama-US bazayenza njani. Ababalisi abanye bakhona emsebenzini kodwa bahlezi abafundisi. Ngesaba nje ukuthi kuthiwa ungabangekho emsebenzini zaxoshwa kodwa sikwazi ukuthi bahlezi abafundisi ngoba bakhala bethi imali encane. Abanye balazikenza amabhizinisi ezikolo khona bethengisa amabhuku lokunye.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Sokoluhle Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sixoxelaye esenyathi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Ake yomculo ka Master KG lo nonxebo esithi Jerusalem. ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. I-committee ye-Polat, e-International Re-Engagement, ithi isizasebenzelana ndawonye nomphathintambo kahulumende uMnumzana Sibusiso Moyo ekuboneni ukuthi eleZimbabwe liba lobudlelwano obuhle lamanye amazwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.